manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 3/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Ndezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu mafungire kuti kuona ndetakaona basa zvakanyanya. Takatara muganhu zvekuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura.
Zimbabwe Electoral Commission inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino.
Ichokwadi chaburitsa mari dzebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 the ordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexamination aya.
Bazi reZimbabwe Schools Examinations Council raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. Paitawo miono yakasiyana-siyana pamusoro pevanhu vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 tiri muWashington DC. Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, inoti ine chivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo rayakagadzirisa ndiro richashandiswa musarudzo dzichaitwa gore rino. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekutambidza gwaro iri kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati vakabata basa ravo zvinomwisa mvura.
Isusu mafungire kuti tikuona kunge takaona basa zvakanyanya. Takagara muganhu zvekuti vanhu veZimbabwe vachanwa mvura. Kana muchida kuona kuti takagona here kana kuti takatadza. Mbotarisai ganhu yakadarwa muna 2007 to 2008. Zviri kureva kuti isusu tiri nyanzvi dzekugadzira ganhu yemawodhi nemaconstituency. Akasike kutanga kazvo. Kukuti kana kuti mwana wokutanga wokuti mai havasi kunyatsoziva kuti anodyei takabva naro kure basa iri rekudi rekugadzira miganhu yemawodhi nemaconstituency saka isiri kuti tagadzira mutakunanzva.
Amai Chigumba varamba kutaura nezvenyaya yekuti havasi kushanda zvakanaka nedzimwe nhengo dzekomishini yavo vachiti nyaya iri kumatare yavasingagoni kutaura nezvayo. Pava pagwaro ravo kuna vaMnangagwa amai Chigumba vanga vaine mutevedzeri wavo chete vaRodnikiwa. Gwaro ragadziriswa naamai Chigumba rakadzoswa kwavari mushure mekunge paramende yaramba kuritambira ichiti pane zvakaitwa mugwaro rekutanga zvaityora bumbiro remutemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change. Asi vakafanobata chigaro chemutungamiri weTCCC vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanotarisira kuti urongwa hwesarudzo hunge hwakachena kuitira kuti sarudzo dzisaita mutauro.
Zeki kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kuti kanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupesera tava kukanganisa. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo zvakafanana vanhu vanonyora zamanation or zaman pasina syllabus zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo.
Gweta uye varisa chigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati tarisiro yavo ndeyekuti ZEC yagadzirisa zvainyunyutwa nevana veZimbabwe.
So tinodaira kuti zvichemo kana kuti maissues akanga akareiziwa nevana veZimbabwe pamusoro pedelimitation report iyoyo zvaka zvionekwa zvakaongororwa zvakare neparliament zvavaka kupira kuti zvigadziriswe imomo ndingodairawo kuti ndoko electoral commission yakwanisa kuita izvozvo.
Vamakoni vati vanenge vasingagutsikani negwaro ratambidzwa vamunangagwa nhasi vanogona kuzoenda kumatare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumakomishina ezek anga asipo nhasi. Makomishina aya akanyorera mutungamiriri wenyika achinyunyuta nemafambisiro akaitwa basa namai Chigumba, uye makomishina aya akaenda kumatare achiti zvakaitwa namai Chigumba vazvisi pamutemo. Hurumende inotarisirwa kudhindisa zviri pamutemo gwaro iri mukati memazuva 14. Bumbiro remutemo yenyika rinoti gwaro rekutarwa kwemiganhu rinofanirwa kubudiswa mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa. Kana zvikasaitwa, miganhu yakashandiswa musarudzo dzapera ndiyo inoshandiswa musarudzo dzinenge dzichifanirwa kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo.
Bazi reZimbabwe School Examinations Council ZIMSEC raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeO-level nhasi. ZIMSEC inoti kwakanyora vana vanoda kusvika kuzviuru makumi maviri nezvisere, asi vanonzi vakapasa vanosvika zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Tabata mutauriri webazi reZIMSEC Muzvare Nhiki Dlamini kuti tinzwe zvizere.
Ichokwadi taburitsa maresort ebvunzo dzakanyorwa nevana muna 2022 theordinary level. Vana vakukwanisa kuona zvakabuda mumaexaminations aya website yedu either pamboranazve kana pacomputa. Website inoti iyo www.zimsec.co.zw. asi vanogonazve kuenda kuzvikoro musi womuvhuro 6 kukadzi kuti vanotora iwo maresult list avo kuzvikoro.
Muchitarisa kupasa kwavakaita gore rino nemakore ari kumashure aya munoonawo sei?
Tichipanga zvakati maresult egore ra 2022 tichitarisa ne 2021, tinoona izvo kuti vana vakanyora bvunzo muna 2022 tingati vakagona kupfuura vakanyora muna 2021. Vana vakanyora muna 2022 vakabuda ivo ne 28.9 cent, asi ve 2021 vachiita ivo 26.34%, zvichiratidza musiyano we 2.62%.
Mutauriri webazi reZIMSEC Muzvare Nhiki Dlamini vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takavafira Zhou kuti tinzwewo maonero avo.
Hamene kuti vanofara vanofara sei nekuti ruzhinji revana haruna kupasa. Ivi tikatarisa vakapasa vacho hatinganyanyofesera tichiziva kuti vazhinji vavo vakaita bhende dzekuona kana kuti examination hazvichina chiremera, vana vakawanda vanononyora vatoona. Saka hationi chokufarira kana chokupembedza pa 10.9% apa.
Tingatarisawo kuti iyo nhoroondo kubva kumashure uku ndiwo mapasiritsi aiwanikwa here kare iwawa?
Kwete kudaro, tine maketi zewana waitowana kuma 80% pass rate olevu wana 60%. Tikatarisa kuma 1980s tichibva kuhisika pass rate yakakwira chaizvo, ndokuzobererawo zvayo kubva kuma 90s ichienda uko. Saka handifungi kuti tingapedza 10.9%. Isi tine nhoroondo inoratidza kuti vana vaimbopasa zvikuru kwazvo.
Zvonzwinyi zvinonhai vazhou vanhu mazuva ano vanoti toita sei navanhu, todiko?
Dambudziko guru ratinaro paeducation yedu ndekuti hatina kuvandudza education yedu kubva pacolonial system. Tichiri kungomhanyira kuti mumwana awana maei mangani, mazii mangani, kana kuti wapasa masabhiti mangani.
Vanga vari mutauriri wesangano, mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. paita miwono yakasiyana siyana pamusoro pevano vasiri mapurisa vanobatsira vatyairi vedzimotokari kudarika pamigwagwa panguva iyo marobots asiri kushanda uye pasina mapurisa anofanirwa kuita basa iri. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mazuva ano migwagwa yemuHarare inogara yakazara nemotokari munguva dzemangwanani panenge pachienda vanhu kumabasa uye kumanheru apo veruzhinji vave kudzokera kudzimba dzavo. Kumanikidzana sembeva kwedzimotokari idzi kuri kukonzerwa nemarobots asiri kushanda izvo zviri kupa kuti panosangana migwagwa pamwe nepanopesana migwagwa panetse kudarika. Ukuwo mapurisa anofanira kunge achibatsira kufamba zvakanaka kwemotokari panzvimbo panenge pasina marobotsi anoshanda anenge asimo munzvimbo idzi. Mamiriro ezvinhu aya aona vamwe voruzhinji vanosanganisira vanogara mumigwagwa nevanotengesa pamharadzano idzi vachiwana chauviri kuburikidza nekubatsira kuti mota dzinge dzichifamba nyore. Mumwe murume wechikuru anorarama nebasa iri uyo asina kuda kudomwa nezita rake anoti ave nemakore akawanda achiita basa iri.
Right now barobot panapa ndine 17 years ndinoita basa iri nekuti vanhu ivo vandine ndichikondrora ndo vanonditengera stafu yangu ndichiitawo mari zvinhu zvakaoma ndichipeketawo mhuri yangu. Bhibhi rangu iri ndakapiwa neyo yemota kuti kana zvakaomawo mapurisa asipo ndinopinda ndichibatsira.
Mumwe mutyairi anoshandisa mugwagwa amalinda unova mugwagwa uri kushandiswa nevanhu vazhinji kwazvo kuchamhembe kweguta reHarare zvichitevera kuvharwa kwembudzi roundabout iyo iri kuvandudzwa muzvare tsitsi mashavave vanoti nekuti hapana mapurisa anoshanda kubatsira mota kuyambuka kazambuko kadiki kare mumugwagwa uyu varume vanoita basa iri vari kugona chose.
Handiti muri kuona kuti tatoyambuka zvakanakanaka. Mazuva akavharwa roundabout taita about 2 hours takamira vanhu vasingadi kufanana mukana wekuti kokuyambuka. Saka tinotovatenda vakoma navo kana dai ndandinako kamari kadikidiki ndaitombovapo kunditenda motivation.
Vachinemi madanire vanotiwo kunyange hazvo zvisiri pamutemo zviri kuitwa nevanhu ava zviri kuita kuti vafambe nyore sevatyairi uye vanokurumidza kusvika kudzimba vachibva kumabasa.
Varuta basa rakanaka even though zviri kunzi hazvisizvo pamutemo kana kuchizwa noreplace vangava replace nemapurisa because vari to decongesta bridge considering kuti iri very narrow.
VaArchibald Manyemba vanozivikanwa nerekuti bridge marshal pazambuko diki riri mumugwagwa amalenda. VaManyemba vanoshanda nevamwe varume vatanhatu vachibatsira vatyairi kuyambuka nyore zambuko iri. VaManyemba vanoti vanoita basa ravo nechido pasina kutarisira muripo.
Vamberi kwacho vamwe vacho vasiri mara vamwe vacho vanotituka vamwe vacho vanotituka itsvagai mabasa togona kukondora kusvika kuma10 o'clock manheru asi yatinyanyowana hapana saka ndatokumbira kuna vabereki vanokwanisa kutibatsirawo hatimanikidza vanhu hatibhadharise panapa.
Asi mutauriri weZimbabwe Republic Police muHarare Inspector Lakmo Chakanza vanoti havazvizivi kuti kune vanhu vasiri mapurisa vari kuita mabasa ekubatsira vatyairi mumigwagwa. Vanotiwo munhuwo zvake akaonekwa achiita izvi anosungwa nemitemo yenyika.
Kana zvichitoitika tisati tazvinzwa because musivilian haangakondrorwa intersection anenge akazvidzidza kupi. Ukatoona munhu achitoteerera kukondrorwa nemusivilian anotone problem motorist yeye.
Mukuru wesangano rinokurudzira kupedzwa kwenjodzi dzemumigwagwa reRoad Safe Zimbabwe vaSam Nyaude vanoti sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika hurumende inofanira kudzidzisa vanhu ava vari kuita basa remapurisa kuitira kuti variite zviri pamutemo.
Haasi matini problem vanodhura chose dzimwe nyika dziri kuzviita ende zvichibatsira.
Hatina kukwanisa kubata veTraffic Safety Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri veEuropean Union vasvika muUkraine nhasi nechinangwa chekuda kuratidza kutsigira kwavo vanhu vemunyika iyi vari kurwiswa neRussia. Asi mutungamiri wenyika iyi vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti Russia icharwisa zvakasimba matunhu akawanda kuti iwane chekutaurira vanhu panosvika gore hondo iyi yatanga. Hondo iyi yakatanga musi wa24 kugadzi gore rakapera. Hurumende yeAmerica yakaisa vana muzvinabhizimusi vane chekuita nehondo yekuUkraine neRussia, kusanganisira mumwe anotengesa zvombo zvehondo nemwana wake nemakambani ekuAsia, Europe neMiddle East pasi pezvirango zveupfumi nechikonzero cherutsigiro rwavanopa kunyika yeRussia muhondo iyi. Ava vanoti vaIgor Zimangov nemwana wavo Jonathan pamwe chete nemakambani anoshanda neBizimangov Network kuSingapore, Cyprus, Bulgaria neIsrael. Vamwe vagari vekuChegutu voonetsana namambo Ngenzi pamusoro pekusatevedzera tsika dzekukoshesa zuva rechisi. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Mhuri dzinodarika mazana maviri dzakabva mudunhu repazvimba nguva yekugariswa patsva muna 2002 dzikanogara mudunhu reChegutu dzave kunetsana naishe wedunhu iri pamusoro pekucherechedzwa kwezuva rechisi. Mhuri idzi dzinoti dzinocherechedza zuva rechina semusi wechisi rinova zuva risingabatwi mabasa emaoko sekucherechedza mitemo yenzvimbo. Vagari ava vanoti ishengezi ava vanozivikanwa nezita rekuti Peter Paspamire vari kuvamanikidza kucherechedza chishanu sezuva rechisi izvo zvavakaramba. Pavakaramba vanoti vakabva vazvuzvurudzwa kudare raishengezi uko vakawanikwa vaine mhosva yekushanda muminda zuva rechisi ndokuripiswa zvipfuwo zvakaita semombe, mbudzi nehuku. Pavakanonoka kuendesa zvipfuwo zvekuripa mhosva yekutyora mutemo wechisi, chikonzi chacho chinonzi chakabva chapinda mumatanga mevagari ava ndokutira mombe kuendesa kwaishengezi. Mumwe akatorerwa zvipfuwo ndiamai Sinisai Kabaza vekuwa 23. Amai Kabaza vanoti vakatorerwa mombe imwe chete nembudzi ina vachipomerwa mhosva yekusima fodya nechisi.
Tachipiri vane UD vari pavanhu 24 ne Honda Fit ne UD vane mabhemba netsvimbo ari ma 28 taenda kuminda vanhu. Baba pane vana ndobva vakasvika vachitora mombe mudanga ndokuenda pababa mumiro vari pane ndokutora mombe mudanga ndobva vana vako vamunada mumatambo mombe isati yakura murori ndobva vamuchema nechitinha kumusana. Isu tichitedze pane vana tichibva kumunda tichisvika pamba baba vakangonzi mirai ikoko 50 meters hatida kuona pano ukasvika pano wafa.
Izvi zvino nirwa nemumwe mugari vaRichard mudzi wepasi.
Chifu yezve vari kuita zviri kunze kwemutemo. Vakasvika pakunopinda padunhu rinova riri kukwikwidzwa risati rapuwa kwavari vapunga vanhu vachivati mari mane chisi vairi pamombe, vamwe vairi pamombe mbiri, vamwewo vachinzi makuna kuna mombe mbiri, mbudzi, magarukuni vachitora. Saka ndakabva ndangotora nyaya yacho ndovataisa kuna vamangwana kuti vasangane nedare pamutemo.
Vamudzi wepasi vanoti ishengezi vari kuita zvamambo dyire zvekubhadharisa vanhu nzvimbo isiri yavo. Vamudzi wepasi vanoti nzvimbo yavagere ichiri pamakakatanwa pakati paishengezi naishe zvimba.
Dunhu iri harisati raredu kuti titonge tichidaro. Ava vechina rorambai nechina, vechishanu vanorarama nechishanu.
Ishengezi vanobvuma kuti vari kutorera vanhu zvipfuwo sezvo vasiri kuda kutevedzera mutongo wavakapa.
So problem ine vanhu ava isi yekuti havazivi kuti kune design. Vane munhu akavaudza ivo vakatamba vachibva kwazvino vakasangana kuti vakayambuka mubhanda vakapisa munzvimbo yevanhu ndonhamo yavanayo vari kufamba neutongi kubva ukoo kumiri patori nebhaundari rakakonfemiwa kakawanda izini vamugati vachiri vapenyu.
Mudzidzi mukuru wedunhu reChegutu amai Dzosai muzvidziwa vanoti vakatambira tsamba yeunito kubva kuvagari ava.
The thing is, I'm not comfortable to comment on this, considering that this case is already kumakoti comment kana ichizouya andaisa ku legal department redu eku ministry kwedu. For now, I can't comment. I'm sorry for that.
Nyaya dzekutevedzera zuva rechisi dzinogara dzichinetsa munzvimbo dzakawanda izvo zvinoita kuti vagari varipiswe, asi zvichinzi muripo unobhadhariswa nguva dzakawanda hausvike pakuti munhu abhadhare mombe. Zvitendero zvakasiyana-siyanawo zvinonzi zvine mazuva azvinokoshesa kana kuyeresa zvekuti nhengo dzazvo hadzibate mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munyaya dzemitambo, mutambi wenhabvu aimbotambira chikwata cheAston Villa chemuEnglish Premiership League akwanisa kutorwa nechikwata cheLuton Town sondo rino nguva yekutengeswa kwevatambi retransfer window risati rapera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye abata mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa kuti tinzwe maonero ake.
Kuchinja zvikwata kwaita Jaya Marvelous Nakamba achibva kuchikwata cheAston Villa icho chinotamba chiri muPremier League kuenda kuLuton iyo inotamba iri muChampionship iri nhengo yechipiri muzvikwata zvenhabvu kuUnited Kingdom. Chiitiko chichabatsira Nakamba kuti agone kuwana nguva yekutamba sezvo kwaAston Villa varairidzi vechikwata vanga vasingachamupi mukana wekuratidza zvaanogona. Makore ati wandei sezvo ave nemakumi maviri nepfumbamwe, saka zvakakosha kuti atambire chikwata chinomupa mukana uye chisina tarisiro yakanyanyisa. Kubvira nguva yaakatanga kutambira chikwata cheAston Villa, kwachinjwa varairidzi vechikwata ichi vanosanganisira Dean Smith, Steven Gerrard, Aaron Danks naUnai Emery, asi Gerrard naDanks naEmery havana kuratidzira kugutsikana nekuti vanga vasingamutambisi kakawanda.
Munoona kubva kwakaita mutambi Marvelous Nakamba kuAston Villa kusina kuti nonokei here, sezvo akange atoratidzwa nemurairidzi wechikwata chake kuti anga asinganyanyofarirwa sezvo aigara ari pabhenji.
Ndotenda kuenda kwaaita kuLuton kuchamubatsira nokuti achagona kuwana nguva yakawanda achitamba uye anogona kutambira kusina tarisiro rinorema sezvanga zviriko kuAston Villa. Chinhu chichamubatsira ndechekuti kuLuton aenda achidiwa, saka anogona kutamba ane mufaro ungabatsira mutambo wake kuti usimukire udzokere paye pawanga uri. Kana tave kuzvicherechedza, pamwe Nakamba paakaona asisatambi kungadai asina kumirira kuudzwa kuti atsvake kumwe kwekunotambira. Tikaona muenzaniso womumwe waaitamba naye Mbwana Samata, uyo akabva akanotamba kuGenk kana chikomana Cancelo chabva kuManchester City achienda kuBayern Munich, aona kuti mutambo wake ungangopera nekusakadzwa pabhenji asingatambiswe.
Mutori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMarvelous Muhlanga nyahuye weStudio 7 ari kuBulawayo. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, sezvo takavimbisa nechishanu chapera, tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki wekunyanga uyo achiri kusimukira, Elvis Nyakutsikwa, anozivikanwa neremagitare rekuti El Planegs Tsikwas. Elvis anenziyo itsva inonzi Takayambuka, iyo yaanoti iri muchikwata chedzechinyakare. Ngatinzwei hurukuro yatakaita naye.
Zvimagitare izvi takangokura nazvo kubvira tiri wana, zvinhu zvataindwa zvichirovera pamoyo kunyange pataindwa manzwiikirira chaipo chaipo taindwa mwoyo uchigutswa. Kuzopinda mudzimba dzekutsikisira nekubikira mumhanzi makanga mamuna 2014.
Vabereki venyu vakatambirana nezvemagitare izvi here?
Ya, panyaya yemumhanzi vabereki havana kuzvigamuchira nyore, ende havina kugamuchirika nyore nokuti sevabereki vane zvavanenge vachishuvira kuti isu sevana vavo dai taitawo, asi isuwo sevana vacho tine zvimwe zvichidokwairirwa nehana. Saka nguva zhinji munoona kuti vanenge vakapoita kavadi kakuta wirirana
ko vanhu zvavo vari kutiwo nemi manzi yamuri kurova
regenditi manzi yedu vanhu vari kuidhamuchira zvakanaka ndati kubvira pachimbo chekutanga chaicho chaicho takagamuchira makumi dzakati wandei zvekuti pamwe pacho waitozodzoka wotodhaudha kutoti anhu vachiri kungokomenda mazi yangu here kana kuti vane mumwe muimbi wavari kutaura
iwo matambudziko amunosangana nawo ndeapi
zvinhingamupinyi tinazvo zvakati wandei tinoona kuti vacho vanoti vanomiririra kodzero dzevaimbi nekodzero dzemimhanzi vanoita sekuti vanozoda kuapiya kana kuti kushanda kana munhu achinge aane zita kuti zirikanwei zvakanyanya havakwanisi kumira nevane mazita maduku asi muimbi wese angava mukuru kana mudiki anodawo vanomuchengetedzera kodzero dzemhanzi yake panyaya dzekurira kumhepo idambudziko huru ratinosangana naro hatisinyore ende unoita nzira dzese kuzama mazano ese nezvinotarisirwa kuti unge uchiita unenge vaita zvese vapedza asi zvakadaro unotozongoona kuti hapana chiri kudii chiri kufamba
ko vari kufarirawo mumhanzi yenyu vanoda kukukokaiwo kumashoo kana kukubataiwo vanoda kutaura nemi nekutsvaga zvizhinji kwamuri vanokuwana ikopi
vanoda kutibata vakasununguka kutibata pawhatsapp platform yedu +26378570517 kana kutibata pafacebook page yedu Tsikwazi News kana kutibata paInstagram @elpanashe Tsikwazi.
Mashoko amunoda kusiyirawo vateereri venyu ndeyekuti kudii?
Mashoko andingangoda kusiyira vatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Munomira nesu nguva zhinji ende ndimi munoita tirambe tichishanda.
Muimbi wechidiki achiri kusimukira Elvis Nyakotsikwa anozivikanwa nerekuti Elpanex Tsikwazi achibuda mudariro nekambo kake kanonzi chakayambuka takurukura naye ari parunhare kuHarare. Musa kangano chirongwa cheLive Talk nasi na 8 PM tiri kutarisa nyaya yegwaro rekuganhurwa kwematunhu neZimbabwe Electoral Commission ZEC kana kuti Delimitation Report. ZEC inoti ine zvayakavandudza nezvimwe zvaisina maererano nesarudzo dzichaitwa gore rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera titarisei misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoti nechivimbo chekuti gwaro rekuganurwa kwenzvimbo dzinoitirwa sarudzo richashandiswa gore rino. Bazi rezimsec raburitsa zvakabuda mubvunzo dzegore rakapera dzeall level nhasi. Tabata tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku vii.